Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 26/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanoshanda nekanzuru yeHarare votadza kurasa marara mupomona zvichitevera chibvumirano chakonzera kutaura chiri kusungira kanzuru kuti ibhadhare mari inosvika mamiriyoni mazana matatu $300 million kukambani yeGeorge Nix BV iyo iri kuda kubhadharwawo zviuru makumi maviri nemaviri pazuva kana kuti $22,000 kana poraswa marara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopeta musangano kuWorld Economic Forum kuSwitzerland. Sadunhu Veremu vaLevison Chikutu vekuchilonga kuchiredzi vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeClean City iyo yange iri kutakura marara muHarare yambomira basa iri zvichitevera danho rakatorwa nekanzuru rekupa nzvimbo yayo inorasirwa marara yepomona kukambani yekuNetherlands yeGeorge Nix BV iyo inoshandisa zita rekuti Pomona Waste Management. Kambani iyi yabva yakwidza mari yekurasa marara kupomona izvo zvave kuomera makambani akawanda. Godwin Mangondla anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso kune veruzhinji, Clean City iyo yange iri kutakura marara kubva kumakambani nemimwe misha inoti yakamira kutakura marara kubva nezuro zvichitevera kuchinja kwemafambisirwo ebasa kupomona. Clean City inoti kukwidzwa kwemari kupomona kwakanganisa basa ravo rekutakura marara sezvo vazhinji vavanotakurira vasingakwanise mari dziri kudiwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wekambani iyi vafungai mandivhei kuti vatitsanangurire zvakawanda pa musoro pedanho rekambani yavo sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti kupinda kwekambani yeGeogenix kupomona kwakwidza mitengo yekurasa marara uye zvinoreva kuti makambani ange ari kubatsira kutakura marara anorasikirwa nemari yakawanda akaramba achiita basa iri. Vashumba vati vanonzwisisa danho reClean City vachiti rinoita kuti kambani isarasikirwe nemari.
Izvi zvinoremera wagari, zvinoremera Clean City nemamwe makambani ange achibatsidzira kutakurwa kwemarara. Zvazvinorewa ngezvekuti Clean City zvayatoita yaita zvinowachengetedza sekambani kuti wasabrokeswe nekambani isina zvaya investa kuwandudza Pomona dump site.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mune rimwewo sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemakambani anotakura marara muguta zvinoratidza kuti urongwa hwekupomona hwakaitwa pasina kutaurirana pakati pevagari kanzuru nemakambani aya. Vati kumira pave kuita makambani kutakura marara kunoreva kuti marara achawanda muguta.
Tikagara tataura tichaudu muchaona tingati vanhu vave kurasira marara pese pese, makambani vave kurasira marara pese pese, uyezve tichaona nzvimbo dzinogara vanhu marara ave kuramba achiungana nechikonzero chekuti vanenge vasina mari.
Mukuru wesangano Community Water Alliance Vahad Life Mudzingwa vati zvingave nani kuti chirongwa chekupomona chimiswe kuti guta risarasikirwe nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica US$300 million mukati memakore makumi matatu anotevera sezvakanyorwa muchibvumirano ichi. Pasi pechibvumirano ichi, kurasa tani rimwe chete remarara papomona panodiwa zviuru makumi mana zvemadhora ekuAmerica. Vamudzingwa vati izvi zvinoshamisa zvikuru nekuti kanzuro yeHarare yaingofanira kuita izvi yega pasina kupa imwe kambani mari pasina zvayaita.
Isu semaonero edu tinotoona sekuti pane vanhu vari kurya nedhiri nekuti zvibvumirano zvakanyorwa imomo zvinongoratidza kuti neprocesi yakaitwa kuti chibvumirano chivepo inongoratidza kuti pane vari kudya mari vane zvavari kuwana padhiriri. Nekuti data pasina, handifungi kuti chaizoita kuti negurukota rehurumende rinonogara pachi Sitovharari rakamirira kuti paiswe rupawo rwekubata dhiriri.
Asi vaive vakabata matomu ameya weHarare pakasainwa chibvumirano chekupomana vaStuart Mutizwa veMDCT vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika kupomona, vachiti kambani yakatora nzvimbo iyi yeGeopomona mubatanidzwa wekanzuru hurumende nekambani yeGeogenics BV. Vabvumawo kuti mari dzave kunzi vanhu nemakambani vabhadhare ndidzo dzavakabvumirana uye kambani icharamba ichishanda kupomona kunze kwekuti vamiswa nematare. Vamutizwa vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vagari vakatoenda kumatare vachipikisa uye pari zvino chirongwa chavo chichaenderera mberi kunze kwekuti vamiswa nematare.
Kungoti vanhu havo vari kuita nungo dzekuverena agreement iripo izvi zviri pachena chose zvakanyatsomiswa zvakanaka kuti titange tichimira sei tokupedzisira kanzuri ichawana mari vegeogenics vachawana mari pamaringe nekuzogovana kwatinge tichiita zvinenge zvabuda mubasa richaitwa papomona.
Patavabvunza nezvekumira basa kwemakambani akaita seClean City, vamutizwa vati ivo havangaregi kuita basa ravo nekuda kwekuti pane vamwe vari kuramba basa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumumiriri wekambani yeGeogenics muZimbabwe vaDelish Ngwaya kana kugurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Vamutizwa vati kambani yeGeopomona yave kutogadzira panzvimbo iyi uye vati kana ikange yave kushanda zvakanaka ichange yave kubika magetsi anoita 25 megawatts kubva pamarara anobva muguta. Asi chimwe chiri kunetsa vagari inyaya yekuti chibvumirano chikanzuru chekushanda nekambani yeGeogenics chakaitwa pasingatevedzwe mutemo wematenda sezvinodiwa pasi pemutemo wePublic Procurement and Disposal of Assets Act. Mune imwewo nyaya, Rwanda yatanga kupinza basa varairidzi vemuZimbabwe zvichitevera chibvumirano chayakaita neZimbabwe gore rapera. Varairidzi vari kunyanya kudiwa ndeve Maths, Science neSocial Studies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sadunhu veremu vaLevison Chikutu vekuchilonga kuchiredzi avo vari kurwira kodzero dzevagari vemunzvimbo yavo kuti vasabviswe pavhu remazitateguru avo richipiwa kukambani yeDenderi inoda kurima sora remombe reLucerne vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira kupandukira hurumende. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Gwetara vachikutu muzvare Rita Cherity chakauya vati mutongi wedare vamishek munyaradzi vavabhadharisa mari yechibatiso inosvika zviuru zvishanu zvemari yemunyika kuti vatongi vachibva kuumba. Vati kuti vakasungwa nezuro manheru vakarara muchitoki secheredzi Central Police Station. Muzvare chakauya vati vachikutu vari kupomerwa mhosva yekuchikora mutemo wechikamu checriminal law codification and reform act nekukurudzira vagari kuti vapandukire hurumende.
Mhosva yavanga vachipomerwa incitement to commit public violence is defined in section 187 as read with section 36 subsection 1A. Criminal law codification mutongi angari Mr. Nyaradzi veniita apila mukoti akakwanisa kupiwa bail re 5000 dare vari kudzoka musi wa 29 June 2022.
Vachikuti vanonzi vakapara musha iyi musi wa 3 mwedzi uno apo vakadaidza musangano pamusha pawa mambo Chilonga ndokubva vakakurudzira vagari kuti vararidzirise nzira yekuramba kubviswa munzvimbo yavakasiyiwa nemadziteteguru avo. Vachikutu varikuramba musha iyi vachiti vakatokokwawo kumusangano uyu namambo Chilonga vaJohn Ben avo vasina kuzouya pamusangano wavo. Vasati vasungwa nezviro masikati, vachikuti vakaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzwa nehurumende nekuti ndivo vari pamberi pekurwira kodzero dzevagari kuti vasabviswe paivhu ravo.
Ichocho ichokwadi inyaya kutobika ndeyava zvinoonekwa kuti anytime they gonna come because vanenge vachida kuvharidzira kuti rwedu rwechichangana rushaiwe vamiriri rushaiwe utungamiri. Zvakacharisa kuti utungamiri unofanira kubva samwe rozoti miririra kuno. So isusu tiri kuzvimirira isu pachedu serudzi. Rwechichangana tichiramba zvatinofunga kuti izvi hazvina kunaka izvi. Izvi hazvisi zvakaenderana nemararamiro edu serudzi rwechichangana because you can't say vanhu vakagara 8 years then you say ngavabve anytime. Hatigoni kuita izvozvo.
Magweta pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vasvoropodza kusungwa kwavachikutu nyaya yavo isati yapera mudare reConcord vachiti izvi kuzama kuvanyaradza. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights varivo vanomirira vachikutu munyaya iri muConcord vatendai biti vati zviri pachena kuti vachikutu vave kushungurudzwa nekumbonyikidzwa.
Zviri pachena vakuru vangu kuti vachikutu vari kushungurudzwa nenyaya yekuti ivo nevamwe vavo vakamirira vechichangano maslemu echichangano vachirwisa ayo matsotsa anosanganisa Jane Dairy ada kutora nzvimbo iyoyo kuti varime rusenditsvaga madiamond. So vachikutu is a human rights activist and is also coming from a minority group the same with Anani. So vakuti victimizwa nekuda kuprotekta kodzero dzevanhu.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevagari mumasvingo iro riri kubatsirawo vagari kuchilonga panyaya iyi remasvingo community advocates research and development kana kuti MACRAD. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa MACRAD vaEfrem Tombeni vanoti hurumende iri kushandisa mapurisa kuti ityidzire vagari.
Uye zvivachikuti havaiti protest zvinotaurwa nehurumende. Vachikuti vanodeedzwa nemamwe mavillage head kumba kwachief. Saka zvaakutityisa kuti kumba kwachief kuenda kumba kwamambo zvaakusungisa muZimbabwe.
Asi mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati havasati vapirwa nyaya iyi nekudara vakwanisi kuti padivi ravo.
To be honest, you are the first person to tell me about that report. I'm not even aware. I'm not aware of that case.
Muri dzinoda kusvika zviuru zvitatu dzakatarisana nekudzingwa munzvimbo dzavo. Kambani yeJane Dairy yakavambwa nemhuri yekwaCoet muna 2004 pamwe nemekambani yekuEurope yeSpear Capital ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi muJane Dairy iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidrands. Vakuru vakuru veJane Dairy vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaNeva Coet, amai Cheryl Coet navaDale Archibald. Vakoitsi vanonzi murimi wechichena anowirirana zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hurumende iri kuti kurima soda remombo kuchabatsira kusimudzira varimi mudunhu rechiredzi iro risinganyanyachonaya mvura. Sora renuseni rinonzi rinomera zvakanaka munzvimbo dzakadai. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuTexas muno muAmerica muzvare Zowi Chirenda vave kubatsira vanasikana kumaruwa kwavanobva kwaseke nezvekushandisa pavanenge vachitevera kana kuti masanitary pads nezvimwe zvekushandisa muzvikoro. Muzvare Nyirenda vanoti vakange vari kuZimbabwe mwedzi wapera uko vakaita zvirongwa izvi vakatambirwa zvakanaka nevanhu sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Muzvare Chirinda mwana wegamba renyika uye murwiri werusununguko vaHarold Chirenda. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye namuzvare Chirenda.
Program yedu yatakanga tinayo yokutanga inonzi Donate a Pet campaign inova program yatinogara tichiita mwedzi wega wega patinenge tichibatsira vanasikana nemadzimai nemapedzi. Takaita zvekare program inonzi dzidzisa mwanasikana sezvo organization yedu ichiita zvokutsigira vanasikana vari pakati pemakore 9 and 25. Takaona zvakakodzera kuti tisumudzire uye munara unda medu ye kwa sike nikuwa ene za kuchikoro tichiwa pa mabuku jinyoreso mapenzura nema raba pamwe chete nema begi kutakurira mabuku kutubana waende kuchikoro
muruko na jirongwa ishichitambiru wa sei parishino
urongwa uwatina o se mumbiru rewa shirenda center of hope tiku una kuti uruku tambiru wa shakitanyanyi sisa nikuti pataka tanga kuita chirongwa chikuenda munara unda ye kwa sike ndokwa tino shandela tiri takaona uvepo wevana kana uvepo wevanhu vakauya kuzoungana wakaramba uchiwedzera zvinoreva kuti vanhu vari kuchigamuchira chirongwa chekubatsirwa munharaunda kana munyika yedu yeZimbabwe nekuti zviri kuunza pundutso zviri kuunza vandutso ende zviri kuita kuti zvone community kana nharaunda yedu ienderere mberi ichichinja ichiita zvinhu zviri naa
shuwiro yenyu ndeyei
tiri kushuvira kuti vanhu vechidzimai vanasikana vawanewo kumiririrwa kana kuzvimiririra munyika kana mukati menzvimbo yatinogara yakatikomberedza tinoziva kuti tichikura vanakomana kazhinji ndovaiendeswa pamberi zvichinzi ndivo vanasamusha asi iye zvino izvi nokuona kuchinja kwaita nyika yedu kana zvinhu kuvandutsika kwazvaita zvaakuda kuenzaniswa kwevana kana kwevanhu munharaunda tiri kushuvira kuti dei zvaramba zvichienderera kumberi vanhu varamba vachimira nesu tivake nyika yedu pamwe chete tisumudzirane senyika yedu yeZimbabwe
zita resangano renyu rakabva papi
zita rechibumbiro redu rekuti vachirenda center of hope rakabva pakuti ndiri mwana wechicherwi yehondo yerusununguko vanhu vababa vangu vakashaya mugore ra 2014 vainzi Roald Elliot Chirenda vakaradzikwa pamuzinda weNational Heroes saka ndakaona sekubata kwavaiita nenyika yeZimbabwe nokuzvipira kwavanga vakaita kurwa hondo yerusununguko ndakaona chii chirangarinzo chakakosha chekuti ndirangarirewo mabasa avakaita mukati menyika yedu ndienderere mberi nedzidziso yavakasiya vandidzidzisa seumwe womwana asikana wavo
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuTexas muAmerica muzvare Zoe Chirenda vange vari parunhare kwakare kuTexas naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu zana nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 17 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 asi hapana munhu akafa zvichireva kuti vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 5,496 vanhu vabayiwa nhomba vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana kusvika muna chikunguru mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika Dr. Agnes Mahomba akatanga nekubvunza kuti vanokwanisa here kubaya nhomba huwandu huri kutarisirwa muna chikunguru
Yeah, tinoti vaccination campaign blitz itakatanga musi wa 21 March gore rino 2022 takawana namba dzedu dzabhadhanya tokwira zvakanaka chaizvo dziri kungoramba dzichingokwira saka isi tikungoramba takangomhanya nendima yedu iyoyo takangotarisana netarget yematauro iyoyo hatinyanya kuswera tichishushi kana kuti ah tichasvika here tichasvika here tinongoziva kuti tikaramba takangoshinga tichiita zvatinofanirwa kuita tozobvunzabvunza iyo tasvika nguva yacheyo kuti taapapi pane zvimwe zvinoda kuitwa here
vabayiwa nhomba kaviri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu muri kufara here neuwandu
tiri kugutsikanawo kuti aiwa nhamba dzedu dziri kukwira zvakanaka chaizvo zvakare tinotozivawo kuti pane wazhinji warwara chirwere ichocho wasingapindi muchipatara iwo wanhu iwowo watoo neimwe yetinoti immunity zvichireva kuti wanhu waane kaprotection wati wandei asi donzo redu ndima yedu ndeyekuramba takangoshinga nendima iyoyo yekubayira wanhu kuti nhamba dzacho dzirambe dzichingokwira dzichienda mberi ndokuti tinyatsokuvharidzira kurwara kwevanhu vakawanda muZimbabwe ndokuti tivharidzire kuti vanhu vakawanda wasarwarise nechirwere ichocho wasashaike naira nechirwere ichocho
ndevapi vamuri kukurudzira kuti vanobaiwa nhomba kechitatu kana kuti yatingati booster iya
munhu wese anofanirwa kupuwa booster kana vakamboona nhomba yako yekutanga yechipiri tiri kuti isu enda unobayirwa booster enda unobayirwa nhomba yechitatu mavaccine doses acho tinawo saka hapana zvokuti vanhu vangatikuti hapane vamwe vanhu vari kunzi vasabayiwa kwete kwete hama neshamwari kana waapa danho rekuti ubayirwewo nhomba yechitatu enda unobayirwa
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaMacky Sall vanoti vana vainge vachangozvarwa gumi nemumwe vakafa nezuro mushure mekunge chipatara chemaime Abdou Aziz Daba mudunhure Tivaone chapatira moto. Zvinonzi moto uyu wakakonzerwa netambo dzemagetsi dzainge dzisina kugadzirwa zvakanaka. Russia inonzi iri kuenderera mberi ichirwisa matunhu ari kumabuda zuva kweUkraine. Dare reparamende reRussia rakavandudzawo mitemo wekuti vari muchiuto vaende pamudyandigere zviri kuonekwa nevakawanda sekutenda kuti nyika iyi yarasikirwa nemauto akawanda muhondo iyi. America inotiwo haisi kuzodududza pachirango chekuti Russia ipiwe mukana wekubhadhara zvikwereti zvayo zvekunze. Russia inoti ichatanga kubhadhara zvikwereti zvayo nemari yayo yemarubles. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vekune dzimwe nyika vapeta musangano weWorld Economic Forum nasi. Hurumende inoti yabudirira zvikuru pazvinangwa zvayo zvekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze nekuumba hukama nedzimwe nyika. Asi vanopikisa vanoti vamunangagwa vari kudzoka nenhava izere mhepo sezvo Zimbabwe isiri kuonekwa senyika yakagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvekuti pane vangade kutanga mabhizimisi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu uye nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Tatanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Ndinofara zvikuru nekunge ndichitaura nezvemukuru wenyika avo vari kunyika yeSwitzerland Davos kuvari kuona maererano nezveupfumi hwenyika wedu vachitaura nemainvestors kuti mainvestors anga achiuya kuZimbabwe. Saka we are expecting those who were sitting on the fence on the first time to now come on board towards Vision 2.
Vanenge vachipiwa mari yemachikisikeya so nothing. Sikuona kudhavhusi ikoko kuti kune vanhu varungu vari kupfekedzwa mascarf vachinzi pols kuratidza kuti munotsikira mutungamiri weZimbabwe. Zvinhu zvakadaro mahumbwa akadaro havati nyika tinganyeperana tikadini asi hapana kuri kuendwa nemamitings akaita ekuDavos. Mamitings aya mamitini evanhu vari serious nekuvakanyika. Chinounza mainvestor munyika hakusi kuenda kwavamunangagwa kuSwitzerland. Kuva neekonomi inomanichwa zvine ndurai. Kuva nenyika ine currency inoshanda kwete toilet paper ratinaro ipo. ratiri kutambidzana kuti mari kuti zvauta isimai vari kuti mube ni processa wemawe economy nema dzari kuita vanhu kuti tiri kutambirisa imari ndio vachidzwa kuti vari kuvapa matisha voenda kudavos vanoudza vanhu chero vakakrima vakati hakuna investor ari serious anoenda kuinvesta munyika isina karanti saka vamunangadzwa dai vanga vari munyu munhu vaidzoka kumba togara pasi semhuri yezimbabwe kuti matambudziko aripo ese eikonomi tingaite sei kuti nyika yedu icheniswe iwe attractive kumainvestors pane kuti tinokoro zvishoma zvatiinazvo izvozvo tonopedzera mundege nemumahotera zvipatara zvina mushonga marodhi yedu mota dziri kuparara nekuda kwamaportals tichiti tiri kudaidza mainvestor mahumbi
muri kunzwa here vadzikiti zviri kutaurwa navamagui
ano besides my emotions avainawo zvavo ndiri kunzwa zvavanga vachitaura but as a matter of fact zvavari kuva izvozvo zvinotiratidza kuti there is no respect for the head of state. The role of the president of the country is to make sure that investors come to the country in order to attain a manifesto yeparty inenge ichitonga kana towards division yegovernment inenge iripo and Davos is where it happens. And Dubai, recent Dubai Expo, is where it also happened.
Mune ziviri zvitatire zvamunganongedzere kuti icho chakauya nekuda kwenzendo idzodzidzi.
But as we speak, the Chinese varikuita the biggest film industry in Burma. As we speak right now, the Anglo-American corporation is in place. They've expanded production hours in Haiti. Where we have the table, these people need to see my election.
Investor. Investor chekutanga anouya nemari inopinda mufinancial system. There is a why mabhengi edu asina mari kunyangwe rabhizeti hatina forex munyikaino inyaya yekuti vanhu vari kuuya muno havana chavari kuuya nacho vari kungouya nezvekuchera womora upfumi hwenyika vobuda nawo
tine rimo dzekuti we need to be patriotic about our own country and not be electioneering every day and every week
atisingadi iyoyo. Bonds not like you are willing to carry the honor it is. After that, we show Vera Power.
Broadening the cake of the economy and the participation of investors into the country.
Zvakanaka iva dzikiti vamakuhu varaiwo zvenyu.
Nyika haiva kune nhema chinotaura nachokwadi chokuramba ririnoti muchadzidza zvokwadi zvokwadi ngoine kusunungura. Kuenda kuma meeting yose kuna ana Davos achienda kuchaunga chinoka variya. Kumai kutotsvama kuchera gomba riri kuunda nyika yezimbabwe.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguvu vange vari parunhare vari kwaMutare. Manzwawo zvekare kubva kunhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti vari parunhare vari muHarare. Chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuti vanasikana vasati vasvika makore gumi nemasere vasanzi vabvuma kuita zvepabonde kana kuroodzwa. Tichakurukurawo nezvemabasa ari kuitwa nemadzimai kuzvisimudzira nekusimudzira vamwe kunyange zvinhu zvakaoma munyika. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kutuma mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 Maneru pamasaisai anoti 909 AM, 4930-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu mangwanani emuvhuro kusvika chishanu. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.